Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 3 Gumiguru 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takatoindawo nechichemo ichocho chekuti dai African Commission yataurawo neZimbabwe, nehurumende yedu yeZimbabwe, kuti dai vana Job Sikala, vanana Jacob Ngarivhume vasunungurwawo, nekuti tiri kuvaona vari vatinoti mapolitical prisoners.
Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti rakaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritaure nehurumende yeZimbabwe pamusoro pekusunungurwa kwavaJob Sikala.
Britain yataura mashoko ayo kuti ijekese nyaya yemasanctions. Vari kujekesa ivo kuti Zimbabwe haina masanctions ayakapiwa neBritain Zimbabwe senyika. Asi kuti pane vanhu vavataura ivo kuti vanhu ava vashanu vanhu vatakaisa pamasanctions.
Muzinda weBritain muHarare unoti nyika yavo yakatengeserana zvinhu neZimbabwe zvinopfuura madhora ekuAmerica mamiriyoni zana rine makumi manomwe nemashanu, kana kuti US$175 million gore rapera. Izvo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti iro nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu akaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights achikurudzira komishini iyi kuti itaure nehurumende yeZimbabwe pamusoro pavaJob Sikala navaJacob Ngarivhume kuti vabudiswe mujeri. Vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti masangano awa kusanganisira Amnesty International akakumbira komishini iyi kuti ipindire vachiti vaSikala vagara vakavharirwa kwegore nemwedzi mishanu asi vachinyimwa mukana wekubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. VaMandinde vanoti vakasvitsa chichemo ichi kumusangano weAfrican Commission on Human and People's Rights uri kuitwa muArusha kuTanzania, vachiti vachanzwa mhinduro panopera musangano uyu.
Sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum tiri kuramba tichishushikana zvikuru nenyaya yavaJob Sikala, nyaya yekuti vaSikala vagara muchizarira kubva musi wa14 June 2022. Vatoone nguva yakareba zvikuru yaakuda kutokwana kuita gore nechidimbu vari muchisarira vachinyimwa bheo. Chinonyanya kutambudza inyaya yekuti pamutemo wedu nebumbiro redu remutemo, bheo is a right. Vane kodzero yekuti vange vachitongwa vachibva kumba.
Chii chingaitwa pamusoro penyaya iyi vaMandinde?
Iyi inyaya yatakatosvitsawo isu sesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe nemamwe masangano atinoshanda nawo anga achipinda musangano weAfrican Commission for Human and People's Rights uri kuitirwa kuArusha kuTanzania. Takatoindawo nechichemo ichocho chekuti dai African Commission yataurawo neZimbabwe, nehurumende yedu yeZimbabwe, kuti dai vana Job Sikala, vanana Jacob Ngarivhume vasunungurwawo, nekuti tiri kuvaona vari vatinoti mapolitical prisoners. Nokudaro zvinhu zvakakosha kuti kana vari mapolitical prisoners, chokwadi ini mukoro uno in this century, zvinhu zvinofanira kuzvichitariswa pamutemo. Tiri nyika ine bumbiro remutemo, tiri nyika yekuti hatifaniri kuabhuza mutemo wedu watinenge tiinawo, asi kuti vatongo vachibva kumba vabvumirwe kubhadhara mari yechibatiso. sezvatiri kuona yangofanana even nenyaya yaivo yavangarivhume takaona musi uno ichisundidzirwa mberi apiwo yavo nenyaya yekuti zvainzi vanhu vehurumende veprosecution vanga vauya vasiri redi vanga vasiri kuziva kuti nyaya had been set down yanga yanzi ichatongwa musi iwowo musi weapiwo ikazofudzirwa mberi tiri kuona zvakare kuti izvozvi izvi vasikala vane nyaya yavari kutongwa pamwe chete navasitole iri nyaya yekunyatsime iye
matare ari kubata nyaya iyi zvakanaka here vamandinde uye zviri pamutemo here zvose zviri kuitika izvi
hongu nyaya dzinofanira kuti dzitongwe nyaya dzinofanira kuti dzipere kunonoka kutongwa kwenyaya zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti pasava nejustice pachirungu zvinonzi justice delayed is justice denied dai nyaya idzodzi dzachitongwa dzapera nguva yavagara muchizarira yakatongofanana nenguva yekuti munhu atosevha mutongo wake nyangwe zvavo vanga vasati vabatwa nemhosva yacho zvokutoti dai vaichitongotenderwa vagara vari kunze vasingatongwe vari mukati sezviri kuitika
vamandinde iyo African Commission for Human and Civil Rights yakati pamusoro pechichemo chenyu panyaya yavasungwa ava
sangano reAfrican Commission for Human and People's Rights richiri kuenderera mberi nemusangano waro rinopedza muna November musi warinopedza rinopa anonzi pachirungu theya concluding observations neconcluding report ipapo ndipo patichaona kuti vanenge vati chii asi pari zvino chichemo chakasvika uye Zimbabwe hurumende yeZimbabwe yakamiririrwa at the highest level napermanent secretary of the Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs amai Vimba Inyemba vanga vari call vakapindurawo zvavakapindura maererano nenyaya iyoyo
vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare kuHarare nestudio 7 zvichakadaro mukuru muhofisi yekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vanoti hazvivashamisi sezvo masangano akaita seAmnesty International achiita zvaanenge atumwa nevanovapa mari
isu sebato reZANUPF hatinanoshamisika nezviitiko zvaitwa neAmnesty International nekuti Amnesty International inoita zvainenge yatumwa nevanoipa mari isu seZANUPF hatinyanyotarisa zviito zveAmnesty International tichinyanyopedza nguva yedu tivatarisa nokuti tinoziva kuti vanhu vane basa ravanenge vatumwa risinei nechokwadi risinei nemafambiro chavanenge achiita nhau risinei neumbowo hunobatika asi rinenge riri rekupusha tinoti pachirungu agenda asi chazvakanakira ndechekuti SADC neAfrican Union haina mapofu havasi vanhu vanotumwa havasi vanhu vanotungamirwa vanhu vanoziva chokwadi chinenge chichiitika muZimbabwe vanhu vanogona kupima nyaya vanhu vanogona kuona chiri mumwoyo meanenge achitaura nyaya yake kuti nhau yake iri pachokwadi here kana kuti iri pane zvairi kutsvaka isu seZANUPF hatina zvizhinji zvatinei nazvo nekuti vanhu vari kuita basa ravo ravari kupirwawo mari nenyika dzinotirwisa kubva tichitsvaka rusununguko kusvika tihuwane saka nekwatiri hasi zvinhu zvinoshamisa asi hakuna chaunoronga chinokunda nekuti vakurungamiri vemuAfrica havasi mapofu chokwadi vanochiona ndatenda
avo vange vari mukuru muhofisi yekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira muzinda weBritain muHarare unoti gore rapera Britain yakatengeserana zvinhu neZimbabwe zvinoita mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemashanu emadhora ekuAmerica kana kuti US$175 million izvo zvinoratidza kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango neBritain muzinda uyu unoti pamusoro pekutengeserana uku Britain yakabetsera Zimbabwe nemari yezvokubudirira mune zvedzidzo nezveutano inoita mamiriyoni zana rine gumi nemana emadhora ekuAmerica kana kuti US$114 million senzira yekubetsera Zimbabwe muchirongwa chayo chenational development strategy muzinda uyu unoti izvi zvinoratidza kuti hapana zvirango zvayakatemera Zimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai Chenai Mutambasere vanoti vanhu vatungamiri vakaita savasiri Ramaphosa vekuSouth Africa vanofanirwa kutaura chokwadi nokuti Zimbabwe ine dambudziko guru risingapedzwi neusahwira hwekurwa hondo dzerusununguko.
Britain yataura mashoko ayo kuti ijekese nyaya yemasanctions. Vari kujekesa ivo kuti Zimbabwe haina masanctions ayakapiwa neBritain Zimbabwe senyika. Asi kuti pane vanhu vavataura ivo kuti vanhu ava vashanu vanhu vatakaisa pamasanctions. Ava vanhu ndo vasingatendedzwi kuti vange vachitenga kana kuti vachifambidzana kana kuti vachiunza mari yavo kana kuti vachiuya kuzogara kuBritain. Uye vanhu ava vanhu vakainvestigatewa vakaonekwa kuti ivo vari kunyanyoita nyaya yehumori muZimbabwe, zvakare nyaya yekuba nenyaya yekuti yekudzvanyirira vanhu mahuman rights.
Munoti pamusoro pemashoko akataurwa nemuzinda weBritain muHarare pamusoro penyaya yezvirango zvakatemerwa Zimbabwe?
Kana hurumende yeZimbabwe ichinochemera kuti masanctions akaiswa neBritain abviswe, vanenge vachitozviitira kuti zvinakire avo vataurwa patsamba iyi. Owe Ncube, Isaac Moyo, Godwin Matanga, Anslim Sanyatwe nakuda kwashe Tagwire ndovarenge vachinzi dai vabvisirwa masanctions nekuti ndivo vari kubatwa nourongo hwemasanctions. Saka naizvozvo tinenge tichiona kuti nyangwe kana vakabviswa pamasanctions acho, ruzhinji rweZimbabwe havana zvavanoona, hazvina zvazvichavanakira nekuti masanctions abviswa, nekuti masanctions agara akanangana nevanhu ava vashanu.
Asi sei hurumende ichiti nyika ndiyo yakatemerwa zvirango?
Nyange tichiona hedu kuti vanhu vakaiswa pamasanctions muUK sezvataurwa vanhu vashanu, tinoziva zvakare kuti nyangwe nekuAmerica vanhu vanotidarikeizana. Asi tinenge tichiona kuti kana tatarisa upfumi hwemuZimbabwe, vanhu ava kazhinji nokuda kwehumori ndivo vanenge vari varidzi vemakambani ane mari, ndo vanenge vari varidzi vemabhengi, ndo vanenge vari varidzi vemamaini. Izvi ndo zvinozoita kuti masanctions anga achizobata ruzhinji rweZimbabwe. Zvinenge zvichida kuitwa, zvinenge zvichida kunzi zviitwe munyika yeZimbabwe ndezvekuti dai avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vaona kuti nyika yedu yasededzerwa kure nevanhu ava vari pamasanctions, kuti so that hatichaoni vanhu vari pamasanctions zvakare varivo vanhu vari vane makambani akawanda, vanhu vane mabhengi akawanda muZimbabwe. Nekuti izvi ndo zvinozoita kuti makambani akawanda nemabhengi akawanda vange vachizobatwawo neurongwa hwemasanctions.
Vatungamiri vedzimwe nyika vakaita sana Cyril Ramaphosa vekuSouth Africa vanofamba vachikurudzira kubviswa kwezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Sei vachinyepa pachena zvakadai?
VaRamaphosa vekuSouth Africa vadei vachikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti hurumende iyi dai yaita izvo zviri kudiwa kunzi zvibviswe panyaya dzemasanctions. Handiti chekutanga, kana takatarisana nemasanctions eUK, ava vanhu vashanu ava vanzi ngavasavaiswa pamasanctions kuUK. Ngativei neruzivo rwekuti vanhu ava makambani avari kubata muZimbabwe ndeapi, zvakare mabhengi akaunti avo muZimbabwe ndeapi. Tochiwana yekuti zvinhu izvi zvisange zvichizanganiswa nezvimwe zvinhu zvese munyika. Tingadai tisiri kuvatendedza kuti varambe vachivhura makambani, tingadai tisiri kuvatendedza kuti varambe vachisanganisira kana mabhengi kana kuti vachivhura mabhengi, nekuti izvi ndo zvinoitizoita kuti makambani iwaya azobatwawo neurongwa hwemasanctions. Ndo zvingadai zvichikurudzirwa navaRamaphosa kuti dai vati hurumende ngaichigadziridza iyo inonzi know your customer, know your business, so that tinenge tichikwanisa kuti isusu ruzhinji rweZimbabwe rusiri pamasanctions tisaramba tichisanganisirwa nevanhu ava vari pamasanctions. Zvakare mamwe masanctions anodedzerwa paZimbabwe nenyika dzakaita seUnited States of America ari kutarisira nyaya yemahuman rights. Vari kuti ivo havasi kuzenge vachida kupa Zimbabwe mari kana kuparticipata mune urongwa hwekuti Zimbabwe inenge ichikwereteswa mari nenyaya yekuti Zimbabwe haisi kutarisana nenyaya dzemahuman rights. Zimbabwe haisi kukwanisa kugadziridza nyaya yemafree and fair elections. Ndo zvingadai zvichinzi navaRamaphosa, gadzirisai Zimbabwe so that masanctions haange achiafekta ruzhinji rweZimbabwe. Izvi ndo zvingadai zvichitaurwa navaRamaphosa kana vachinge vachida kuti vaone kubudirira kweZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chinai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Hurumende yeZimbabwe inoti yakatemerwa zvirango nenyika dzokumadokero ichiti izvi zviri kukonzera kutambudzika munyika. Zvondo rapera, hurumende yakatuma vanhu kuti varatidzire vachiti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kudhura kwezvekudya kwava kuvhundusa sezvo chikafu chichishandisa mari inoita zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% yemihoro kana kupfuura. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa neFamine Early Warning Systems Network. MuNewsday makare, Salary Services Bureau yakaudzwa kuti mwedzi wega wega ibate zana remadhora ekuAmerica kubva pamihoro yevashandi vaviri Michael Nduna naFlorence Chambakwe veZimbabwe Prisons and Correctional Services mushure mekutocha umwe musungwa Alex Tendai Gombedza akaenda kumatare achida mari inoita madhora ekuAmerica zviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi mashanu kana kuti US$5,250. Postal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti COTRAS yarambidza kuti makambani enharembozha atare mitengo yezvaanotengesa zvakaita seairtime ichienzanisa neuremu hwedhora rekuAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mazera sei hadai zvaigona havachamisanga vabude mupolitics kozi kwatiri kuenda tisukoma zvaitovana nekuti chokusikana akabuda zvaka atoita atoita unoopozii kozi zvebaibheri zvauri kuti tirezviya zvina hationi kwatiri kuenda hapana kwatiri kuenda zvavangofanira zvinotomira midzi yekuti hatitozombofi takaibvisa.
Pastudhu yapo munofara here? Haiwa, mutauri wataura zvabuda muzano PF headquarters kugweru achitaura zvekuti zano PF ndezvemugotsi matsuro ichokwadi. Tiri kufane nzara tichiya nemusoni wamwe wachiguta tichinyimwa foteraisi.
Ndiro kuyambira kuna avo vanotumwawo nezano PF avo uchiponda anhu uchidii uchipo zvimari zvisina nebasa izvo. Tinoti neurombo kwamuri. Ngozi inotera kuna iwewe, kuna iwewe watumwa nezano PF uchiuraya anhu uchidii zvango pachena. Tarwadziwa neuori wezano PF. Zvinorwadza zvinoitwa nezano PF, zvakawanda zvinoitwa nezano PF. Zvakawanda zvinotirwadza mwoyo yedu sevana veZimbabwe. Tinoti neurombo kuna anhu anotumwa nezano PF uchiuraya anhu aya. Ngozi inotera imimi, ndini wenyu pachimanimani apo.
Pastudio 7 apo mazera sei hama dzinodiwa navateereri vana hwande. Ndinoda kupinda panyaya yamunangagwa yekungopa vanhu zvigaro. Haateedzeri mutemo, haateedzeri constitution. Chaanongoda chete ndechekuti atore mabhurura ake achimaise kuzano nomupariyamende, kuzano nomuministri, kuti iye awane simba rakawanda rinomutsigira. Haasinei nezvese zviri kuitika izvi, haana basa nokutambura kunoita ruzhinji. Vedu wee, vanhu vari kutambura munyika. Kunyarara zvako kwatiri kuita vanhu, asi tiri kurwadziwa tiri kutambura. Tinonyanya kusimbirira pachinamato nokuti toziva kuti kurwisana naMunangagwa chaiko kupedze nguva. Kurwai techiita zvechechi, naiye achiita zvokuromba kwake kwaanoita kuuraya vanhu ka. Pane nyaya, isu ngatingovimba naMwari. Mwari achapindira, mvura bhongo dzeke ndiyo garani. Muchaona zvinoitika zvaakiita izvi, kwaakumoguma kune nyayawo.
Ndepeter Stoll ndiri paJoza. Ndada kuzivisa vanhu vezano PF kuti maelection apera. Vakatipishira dzimba dzedu vangadini veti votera isisi nemaelection apera manje. Munangagwa wakwake. Saka inovinoo manje taakugadzira namasaizi manje. Apa ndo time yemvura. Tida kuchidamburana ngemheni zvokuenda chaizvo chaizvo manje. Zano PF haizvipindi kana chii. Mvura yakunaya tada kuchipedzerana mai nevakomana zano PF. vefazi vefazi anochipedzera door to door mvura yakunaya manje tidambira nge mhene yokuenda chaizvo ya time yedu manje yavo time yakapera mavhoti
moroi 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 vahwande makadii zvenyu zita rangu ndonzi vamasuna nemhuri yavo tinoda kukumbirisawo zvikuru kuti kune vanhu vezimbabwe vachamisa vari kurwisana nevanhu vakawanda munyika yezimbabwe saka hatingati havakwanisi zvavari kuita vanhu vari kungofambawo zvavo vanoona sekuti havasi kukwanisa but vari kurwa nevanhu vakawanda zvokuti kana mukanyasa kuzvitarisa murume uyo unozvichamisa anoshanda asi nekuda kwokuti munhu kanzi mukuru unenge uchingotarisiwa kunzi enawo waita icho nechocho nekukurumidza asi murume uyo ari kushanda munzwireiwo tsitsi vanhu venyika yezimbabwe chiregai aitewo zvaanenge achiita imi motereravo ndinofunga kuti zvinhu zvedu zvingafamba mune zvakanaka kune vamwewo vane njere dzakadzika zvikuru asi kuti patasvika iko zvinoizvi hatidzive kumuteerera uchamisa uyo haasi kushanda ega ari kushanda nevanhu vakawanda vaari kurwisana navo saka maita enyu zvikurusa uye nezuva rakanaka zvikuru tarangu unodziva masunda nemhuri yavo ai
ndiroda kubvunza kuti kana vanhu vesadhaki vasina pawa reumubatanidzwa wavo mubatanidzwa wavo ndoona sekuti unenge wakafa mubatanidzwa wesadhaki iti beta sadhaki yacho kana chifagwa ifagwe nekuti mubatanidzwa wavo wakafa nekuti havakwanisi kumirirana vachibatsira imwe nyika kungogona kutaura chete kutaura hakuna zvakunoshanda kutaura hakuna zvakunoshanda asi vanofanira kupanana mapolisi ekuti nyika yakati kana makasira zvakati ichichakufosai muchita zvakati nezvakati nezvakati whether unoda kati haudi kwete kungotaura hakuna zvakunoshanda that's why muchiona ZANU-PF chiramba chiita zvairikuda kuita izvi nekuti unyatsoziva kuti sadhaki yacho haina pawa zvakangofanana nesu tichikungotaurawo kutaura kwedu isusu kuZANU-PF hakuna pawa hakuna zvakunoshanda nekuti kutaura kwedu isusu hakuna action tinongotaura saka sadhaki yakangofananawo nevana muzimbabwe vanongotaurawo zvavanotaura kuti hei ZANU-PF yakaura hei ZANU-PF yakafa Mnangagwa agone kutonga ndezvakafanana nesadhaki tirikungofanana nevanhu vari kungowawata kutaura asi tisina kana chatinokwanisa kuita saka sadhaki ngaive nepawa yekutaridza kuti kana vanhu vakachemawo kwairi ngaitore action kana ichiona pari rong ngaigadzirisi kwete vachingoramba vakanyarara kurati sadhaki izibhita vavhari zvesadhaki izvi nyika nenyika yezvimiririra
inzwa ikava namukoma tanonoka wande mashoko anoitika ndeyekuti ZANU-PF ine dambudziko rainayo vanhu vezimbabwe vanofanira kuzvinzwisisa izvozvo kuti mauto emuzimbabwe ari pasi pezanu-PF mauto emuzimbabwe akakepichwa tarisai muone kuti wese angobuda chigaro kumauto anoenda kunopinda chigaro kuzanu-PF iko zvino tarisai general Valerius Banda akuenda kunoita memba yezanu-PF saka mauto achona achiri mauto ewanhu here kana kuti enyika here amauto ezanu-PF saka vachienda kunorova vanhu nokupfura vanhu mapurisa acho chaivo chaivo akabuda chipurisa tarisai uyo anga ari mutauri wemapurisa uyo panguva yamuyanii yachiuri iko zvinoizvi imemba yezanu-PF muparamendi so zvinhu zvacho zvinhu zvinotonetsa kuti muzvinzwisise zvinhu zvese ZANU-PF iri kutora kuita zvakamboitika kupi kuti chiuto chinoita chebato mapurisa anotorwa achityawa achiiswa mubato saka vanhu tikatadza kuchama kutomira zvakasimba kupinda murodhi kana kuita chimwe chinhu apa tiri kushandiswa kuenda kumatare apa nyaya yakatopedzwa kudhara maita yenyu mazviita baba chinokure
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica matunhu emuamerica makumi matatu nematatu aendesa kambani yemeta iyo yaimbonzi facebook kumatare achiti zvepadandemutande zvakaita sefacebook WhatsApp, Instagram nemamwe ari kukanganisa pfungwa dzevana. Matunhu awa anoti Meta iri kuita mari kubva mukushungurudzwa kwevana sezvo zvirongwa zvavo zvichidzikisa uremu hwevana zvekuti vana havazogoni kugara vasingashandisi madandemutande awa. Tabata nyanzvi vachidzidzisa kutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa kuti tinzwe zvizhinji.
Nyaya iri pano haina kutangisa nhasiba, yakawamba kare kare. Nyaya hombe iri pano pondeye kuti inonzi internet haina muridzi, saka hapana murawo unotonga internet. Zvino internet iyi yava nhandare yekunyanya wachidiki wanopedza nguva wakawanda chaizvo wachitandara wamwe nekuita misikanzwa. Saka iyi nhandare yekutamba nekuita misikanzwa. Pazuva rega kune vanhu vanopfuura 2 billion vanotandara paFacebook yega. Dai Facebook yakanga iri nyika, ingadai iri nyika yechitatu kukura kumashure kweIndia neChina. Sezvanati nini intaneti haina muridzi, asi mune zvikwata muinternet imomo zvine varidzi zvakadai seMeta inova yeFacebook, WhatsApp, Instagram. Muzvikwata izvozvo ndipo panonyorwa zvinhu zvakawanda zvakasiyana. Munhu wega wega anogona kupinda muchikwata ichi onyora zvaanoda.
Profesa Mukasa, hapana here mitemo inogona kudzora vanhu kana kuti makambani akaita seMeta mubasa ravari kuita here?
Congress yakazounza mutemo unoranga waridzi wezvikwata izvozvo kuti kana panyorwa mazwi anoshoropodza vamwe, iwo muridzi wezvikwata izvozvo zviri muinternety wanofanira kutongwa. Iye zvino pane nyaya huru sezvokutora magombo kwamaita inoti zvikwata izvi zvinofurira wachidiki kuti wapedze nguva yavo yakawanda vari paFacebook wachiita misikanzwa kana paWhatsApp. Havachakwanisi kudzidza kuchikoro, saka iko kutandara uchiita misikanzwa ndo chiri kunetsa vanhu, ndo zviri kuitika kuti mbiye Facebook iendese kukoti.
Munoona sokuti pane chingaitwa here pamusoro penyaya iyi?
Nyaya yacho inonetsaka ngekuti waridzi wezvikwata, waridzi weFacebook wanoti handisoba tinonyora. Ende ndakutaura kuti paFacebook kune modha vanhu vanopfuuridza 2 billion. Saka weFacebook vanotaura vatare kuti ko tingaongorore chinhu chega nechega chanyorwa pazuva nezuva, nguva yacho tinoiona kupi? Asi weCongress nematare edzimhosva ari kuti chitsvagai nzira dzekuti wana kunyanya wechidiki, ndo pane nyaya hombe papo wechidiki, not waguru but wechidiki, kuti wasafurirwa.
Vari kutaura pamusoro pekuti Meta kana kuti Facebook nevamwe vayo vari kukanganisa pfungwa dzevechidiki.
Ndizvozvo.
Pane umbo here hwavakamboratidza kuti hunokonzerwa nemaFacebook, Instagram, WhatsApp nezvimwe zvakadaro?
Yes, kwakaitwa maresearch akawanda. Maresearch ari kuratidza kuti wana wechidiki havasisiri vanhu vane pfungwa dzinobatsira upenyu hwavo mangwana, waakupedza nguva dzavo dzese. Zvevabereki vakuchema-chema kuti mwana wedu hatichakwanise ba kuvatungamidza muupenyu hunovabatsira zvechimangwana.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvekutapa nhau vachidzidzisa paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reHuman Rights NGO Forum rinoti rakaendesa chichemo kuAfrican Commission on Human and People's Rights kuti ritaure nehurumende pamusoro pekusunungurwa kwavajob scholar. Muzinda weBritain muHarare unoti nyika yavo yakatengeserana zvinhu neZimbabwe zvinopfuura madhora ekuAmerica mamiriyoni zana rine makumi manomwe nemashanu kana kuti US$175 million gore rapera, izvo zvinorata kuti Zimbabwe haina kutemerwa zvirango. Tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Kanono Kahwande, tichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.